Scarfmore
Records. Check. Where's your good church?
Pablo.
Yeah. Ew. That's a jive. But anyway, you're Scarfmore. Ahoy. Aywa oi. Nazinzwa inganda ti ehoy. Chikutsa nai mutema muboy. Muroi. Pamzoroi. Vanoremera ma streets ahoy. Vane ganda rakageza ahoy. Vane homwe dzakasimba ahoy. Vakapikira kupisa ahoy. Vanoremera ma streets ahoy. Vane ganda rakageza ahoy. Vane homwe dzakasimba ahoy. Vakapikira kupisa. Mukati, mukati imom. Dines madiri nengeri nepamurom. Wasangana negudo wakwira gomo. But if you don't get it, forget it. Ziva kuti ndino zvita futi nekuti ndogara ndari kokonge futi style rimwe ririmo mbuti ndini ndine jutire kutakura chimuti muma streets ahoy vane ganda rakageza ahoy vane homwe dzakasimba ahoy vakapikira kupisa ahoy vanoremera ma streets ahoy vane ganda rakageza ahoy vane homwe dzakasimba ahoy vakapikira kupisa right for example Kombo, yasiya vari hambo Andipere kanonaka imi handimbo Dini ndiri pakati pe kutora nzvimbo Urimbo, nekuti ndiri chitofu Inopinda pacho pari tafu Ndovara ndobva ndakanda mutafu Asi mafufu, taramba kuperera pahafu Viri muri chapera ndashe Kuskamo Jeti tori famba unge rodi Musiyo nowe gungwa nemugodi Chimboita steady Nyangwe pazvi chanzi chanji gati tenga ndichipinda heart Ahoy, aiwa oi Enda zvinzwa inganda ti ehoy Kudzanai mutema muboy Muroi, pamsoroi Vanoremera ma streets ahoy Vane ganda rakageza ahoy Vane homwe dzakasimba ahoy Vakapikira kupisa ahoy Muma streets ahoy Vane ganda rakageza ahoy Vane homwe dzakasimba ahoy